kubva pataka ita inozi new dispensation pakabviswa vamugabe paya muna 2017 vana veZimbabwe vakafungidzira kuti zvinhu zvichanaka munyika muno, mitengo ichadzika, zvinhu zvichatengeka mumazvipatara, muchaita mishonga, uyezve kuti kugara kwevana veZimbabwe kuchasiyana. Asi chatiri kuona ndechekuti manyanyisa kutoita urombo hwacho. Ndochekutanga panyaya dzehupfumi. Chechipiri ndechekuti paita mabhinya ari kubata vanhu achiita maabductions. Maabductions aya ari kuitwa kune avo vanopikisana nehurumende kana kuti vanenge vaende chinyunyuto nehurumende. Tiri kuona zvakare kuti kugadzikana munyika muno hamuna kugadzikana. Asi isu seMDC tiri kuti zvakanaka kuti munyika muno muwe nenhaurirano. Nhaurirano dzatiri kuda idzi inhaurirano dzinenge dzina mutongi gawa pakati. Ndo zvatiri kutaura zvakare kuti vamunangagwa kuti titaure tinoda, asi hatidi kuti vari ivo vanenge vachicheya kana kuti vachamisa vange varivo vanocheya. Kwete, panofananga paina mutongi gawa, totaurirana zvinonetsa munyika munomu nepfungwa dzatinadzo dzekuti zvinogadziriswa sei.
Vachirumanzu nyaya iyo
vaumunonzora ndanambovataura kanjininga vanenge vane njere dzakati o, asi zvino havakurashika zvavo. Zvisinei, regati kupinda munyaya yamataura iyo. Zviripo ndozvokuti ikonomi yedu, kana tichitaura nezveikonomi yedu, ivo veNDC ndivo vakakumbira masanction, ndivo ari kuonesa nhamo moto mutsvuku muvana veZimbabwe. Iye zvino kana vachitaurai vachiti panoda umwe munhu anenge achiyananisa, handizvo kuti vanoreva kuti kudini. Chokutanga chekuti havabvumi ivo kuti vamunangagwa ndivo purezidhendi wenyika ino. Handizivi kuti ipapo vanenge vachida kutaura nani. Toenderera mberi nenyaya yavari kutaura iyo kuti no, mutengo iri kudini nezvimwe zvakadero. Nyika ino kuti zvinhu zvinake, it is a question yokuti industry yedu inofanira kuproducer. Asi chinokonzeresa kuti industry yedu isa manufacture kana kuproducer chii, iva vaveNDC ndivo vanoziva nemasanctions aripo. American government inobvuma kuti yakapa zvirango zvakaomarara chaizvo kumhuri yeZimbabwe.
Vamwonzora, muri kunzi bato renyu ndo rakauyisa zvirango, munoti vamwonzora?
Ndiro rumbo rwaitaurwa nezanu PF iroro rwekuti chese chese masanction. Vamugabe vakasvika pakufa kana pakubviswa vachingoti chese chavatadza masanction. VaJonathan Moyo ndozvavaiitawozve. Asi pakazoitika new dispensation pachiuya vana vachiri mhanzo apa, takafunga kuti zvichasiyana. Asi tiri kuona kuti shiri nemuriro wayo haiusiye. Nyaya yemasanctions yakamira sezvizvi. Kwanga kuine masanctions eEuropean Union. Masanctions eEuropean Union akabviswa muna 2013. Ndinovimba kuti paita makore 6 masanctions iwayo abviswa. Panga pasara vanhu vaviri chete pamasanctions iwayo, vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Grace. Saka handizivi kuti kana vachiti masanction vanoreva api acho. Masanctions handiwo anotuma kuti endai munopamba dokta uyu, momutocha, momukuwadza chaizvo chaizvo nhengo dzemiri wake. Hazvitumwe nemasanctions ba.
Tipe vachirumanzi mukana vachirumanzi.
Kana iyo America chiti zvamasanctions zvakatongerwa vakuru vakuru vezanu PF, kochambokwabvura America chii napamusoro pekanyika kadiki diki kakaita seZimbabwe? Iyawo ndomanyepo, nokuti vanoziva nezvemari, vanoziva kuti mari dzese kana dzichikiyiwa dzinokiyiwa kuNew York, nokuti vanhu vanosevenzesa chinonzi US dollar. Saka izvozvo manyepo eAmerica. Orati, ko kana ivavo vavanoti ivavava ndo vavanoda kudhila navo, chii chambovanetsako kuda kudhila navanhu vomuZimbabwe all the way kubva kuAmerica ikoko? Zvinofanana neStudio 7 iyi, kuti American government iite imwe program inoti inini Studio 7 itai zumu napamusoro peZimbabwe. Chavanoda chii? Zimbabwe haina basa neAmerica. Africa haina basa neAmerica. Asi America ndiyo inoda nechokuita nenyika dzose dzapasi rose.